Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com.
And remember, yes. Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
not for boxing fans,
yes.
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and who are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the mm-hmm. problem with you, Gibbs, today mm. is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day.
But not for Muhammad assaulting. Ali and Tyson.
No.
It's for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives mm-hmm. and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page, the other one, VOA Shona and VOA Ntebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, you can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we are going to be spinning here at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Party starts with music, Gibbs.
Let's start with music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have some bit of music. Mm-hmm.
Shut the zoo to let you walk on another.
Just go on a point.
Yes.
Inonzi utwa tokozani ngobe imenemene.
Imenemene.
This guy, you know, he plays a lot of music, mm-hmm. and he's sort of like mbakanaish.
But what does imenemene mean?
Imenemene is not the song actually. The song itself is some other title. So imenemene means somebody who is not too straightforward.
Was in a,
he took this from his
the Bible.
No, his mother used to say to him, "When I only men a man," meaning tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, many men.
No.
Okay.
So you will be telling the truth somehow.
Yeah,
but not in a way that you are lying. Mm. But you can hide the truth with a straight face. That's it. So you become imenemene. So the guy's name is Tokozani Ngobe. It comes from Kezi.
Okay, and that's the, he's a Zimbabwean.
And he's based in South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning
Your mom,
you know. Mm. So it's like Tandanan, you know. Love each other, you know, because all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays. And we also had it for New Year. So, if I'm not about Shidana, I'm going to New Year, Teta, or Quaret Sanamar, January disease,
yeah.
Tirap,
because
it's natural with January disease.
Yeah, and do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So yes. let's we've got a guest.
Yes, Gibbs. Ingwe, Uti Tibata, I know in Zimbabwe. Kifaro, Studio 7. Which is Uti Ndimi Matushisa Patiri. Kuti Gorera 2018. Ringa Richipera, Tishika Patiri Nasi. Tishipembera Zware Boxing Day. Tabam Zware Kisimus. Tishitarisera Goreja. Tishizawatu Kune Studio 7. Junior Chivakwa Murimi. Vatere. Risakaturumbono. Ngwe, Uti Chikore Mbavu. Pangwe chete niyemi. Tishiseke sana ndo zvinotisunga zvinotibatanidza kuita munhu mumwe chete iye zvine zvitine mumwe wevatakoka kuti vange vari pachirongwa tinzwe kuti vatamba zoro rekisimusi neboxing day sei tina vadenis juru munovaziva gore rose munhu atinogara tinaye pachirongwa vachitibatsira nekutiudza mamirira anenge akaita zvinhu kuburikidza nesangano ravo reinternational traders international cross-border traders association vari based kusouth africa Johannesburg. Saka nasi vajuru tambo wabata maskati, tikati wakanganisa urongwa hoa wangwa wainau, vaenda ni muri yao ku Kruger National Park, kumbono tandara, vajona muka. Saka tulongzoti wa Square Sei, zviyo zvavaita, pamuchitina wamu wanawe Zimbabwe, muri kwa muri yuko kutulongzoti zviyo zvamaita, vajuru toku gamuchira ya pachurongo. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yao yandinayo aiwa.
Mukoma Christmas
bonus yabonga. Yabonga. Ya kutumezela ngebus leyo kutwa ngusikhube izavuya khona ngapho ke ngebus ne. That's right. So happy Christmas and Merry Christmas, and I hope you're going to have a prosperous New Year. Thank you.
I wonder mpenyu asi muri kutaurira kure muri kuita kunga muri pa sicha epotozo kuti muri ku Kruger National Park.
Aiwa,
mungatudza kuti mapedza sei zuva ranhasi re Boxing Day.
Onge mukoma jonga zuva ranhasi re Boxing Day raita kunge ndo ranga ritori zuva rechisimusi zvekuti zvinhu zvangu nemhuri yangu zvazvinge zvatifambei zvakanaka muzuva ranhasi kudarikara nezuro. Nezuro takapinda muKruger National Park nguva dzati perei nekuda kwekuti hatina kunge taziva kuti kuchazara zvekuti takatozomiswa takanzi tinekutange kuchipindwa mota 10 gumi kana dzinge papabuda gumi nekuti manga matozara panguva yatakazotanga kuti tada kupinda imomo. Saka hatina kukwanisa kuona mhuka zvakare because kwai kuchipisa zvekuti mhuka dzainge dzakatorara mumumvuri munove mumvuri kusina migwagwa iyayo inenge ichifamba nemotokari. Chimwe chizvo chakanyanya kutikanganisa ndechekuti taka vanhu uye vaikwanisa kuzofamba nemota dzavo vakwanisa kunge vachipinda nedzimotokari dzavo nekuti mota dziya dzinotakura vanhu dziya dziya dzanga dzakazara saka hatina kukwanisa kutinge tichipinda nedzimota idzodzo saka vaya vanhu ndo vanoziva panowanika mhuka dzese kuti inowanika pakati inowanika pakati zvimigwagwa zvachona zvakawandisa pamajonga zvekuti kuti uzoziva kuti unowana mhuka nguva dzakati kupi zvinhu zvatinesei but zuva ranhasi haiwa izuva ranga rangarangoterongeka zvikuru sa sekuti tazokwanisa kunge tichiona mhuka dzese hadzo dzatatida kuona zvekutoti kerewo vezvimota vaya tisacho vaiudzo kuti mhuka dzanga dzichiwanika kuti
mukoma juru ndinoziva kuti munobva kumhondoro kuzimbabwe uko hamuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randakudai reboxing day iri dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti patownship imwe hamunosimbotandara muri kuzimbabwe nehama neshamwari
mukoma jonga indiri comrade zvishuviro tetitori nazvo hedu but hapana chinhu chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uri uchingotambura tambura asi zvinhu zvinofadza mukoma jonga vamwe vane vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana kekutenga kana kokora ichishayika muharare chaimo handione kuti pamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndidire raini rese makokoro kuti tinge tichinwa makokora tese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakati aiwa iregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachisiyirana vosiyirana zvakangodaro tingokomborerwa tichiendeka mberi
thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisai sitere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakati arigai timboonana kuti kuzimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva munee muine maproject manager anenge achingokutumirai mareciti kuti taputenga chakati tavaka chakati asi mazovana mukana wekunozvionera mega ndozvatoda kuti tinzwe kuti zvirongwa zvinhu zviri kusvika mira sei maprojects tombozwa kuno vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pastudio 7 kushona page yedu yeFacebook hanzi greetings to you all also greetings to my friends Victor Muchero Tatenda Chimbwanda Papa Maleko Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa vari ku South Africa mukoma Mike Sora Gibbs
Then we've got Nomsa Nekavana says, call me right now. So she's watching us, you see.
Okay.
And she's one of our guests. So hopefully we're going to call her right now. Bakachi Zani says, Li Sui Yin Studio 7, Mina Nis Postol. So she's saying, are you okay? Yeah. No, she's doing some bit of slang.
Okay.
Yeah. So then she also says, yeah we enjoy a lot of stuff that you're bringing out, including the song that you're playing from Tokozani Ncube. So uthi siyabonga kakhulu ingoma likatozane uignoria ncube uthi uyibambe mkhaya uyibambe njani mkhaya khona ngapho so you know they are enjoying the music
very very
so maybe
and I need the energy of music
yeah I can tell and une dance jive
hayi andinayo
a little bit
ngoti camera izogona kunyaso nditora kuti vaonene kumakuru
when you are doing
but kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba
yeah I know yeah. I think we've got Thomas Mafumo
Thomas Mukanya
yeah Mukanya eh
dipay hapo ndo simuka
nako food kunjani
Thomas wa Thomas Mafumo pari zvino tiramba tichitandadzana vadiva vateereri nevatariri
Yeah, umafumo siyamfisa kuti simbona.
Hayi baba uya.
Nangu ye.
Vanga vachimbogadzira magitare vaku.
Ya umtomtala vhe.
Ya vangosimuke ayo.
Ya, nangu.
Koma Thomas Tafrenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe wanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongwa vano tibata tichinzwa kuti
what is it doing there?
Vazvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei. Nekuti nguva yekisimusi inguva yekutandara tichidya mari, tichidya huku nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya. Aita semango.
And he has got this clear. How do you do it? Yeah.
If you
just go like.
If I teach you, then I no longer owe you 5 cents. Eh?
Yeah.
Sakai,
no, it's 2 cents.
Zavara. Why you room ripo here?
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwewo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma Jonga mapfuura nekuno taidzokera futi Kruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Regandisenditaure na maijuru
ndizvozvo
zvavaona.
Ndizvozvo.
Pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hello, makadi amaijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasirashona mhuka dzakawanda wanda makadziona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidha kutiza nekuti tichika kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tietaona nyama.
Kana dzasingambouya dzanzuya padhuze nesu chichitenderera neku chitodzorawo mafoto tichi zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitenderera.
Saka manakidzwa ka?
Kwakushinakidzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama angu vajuru vari kwaSouth Africa uko namama angu ari kuGope iri kwamusajuranga kwanembeziya uko natete vangu zvekepivha ari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru, maita basa, ramba yanyu muripo ipaya vajurufoni, tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa, tine vari kunyora. Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii?
Yeah, maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Ms. Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nevane. I'm from Kezi, that's in Matabele and South. The project with the Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38 in, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which will add our number to 38. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabele South, which we have got. Okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabele South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamanyan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo, one will be in primary as of 2019, then four of them will be in secondary school. And in, then we've got another five in Yashongwe, which will have two at secondary school, which is Joshua Mkwabuke, and we've got three of them still remaining at Yashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got seven in Gai, which will have four in still four remaining in primary and three in secondary school. Then we've got six in Cholocho, which is quite primary. We've got four of them, and two of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got five in Shurukwe, the last ones. Three of them will be remaining in primary, and three of the two of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at seven,
mm-hmm.
somebody is taking three. Okay, another couple is taking three. That will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, only, yeah. Mm-hmm.
We try to do the time, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced. Mm. And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that we are looking after, they are orphan children. So at least they are orphan children. Nobody pays their school fees. When they are not, nobody's paying their school fees. They'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next door neighbor and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the things that we're trying to look after.
Yes. Ngamafutshane. So I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Kunjani baba?
Kona njani?
Ngiyaphila ujonga befuna ukukhulumisana isiNdebele vele.
Yeah. Ungaphi baba?
Bad Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yeah, yenzeni lamhla Boxing Day.
Hayi, yeyabe bemvakatha nje emakhaya emareserve.
Mhm.
Mhm.
Mhm, hayi bodela nje sibona umumo. La ngabe lichitha nje kade kodwa kuyasebenza nyana.
We are chisa ama shops are cool like Coca-Cola. Yeah, we are perfume line.
Yeah, uchokuzabini lapho bechayisa indebele. So we get amninga 2 minutes ukuthi akhulume isindebele lawo encube. So ke uthe amagrosa vela kula lutho kume njani?
Awu.
Amagrosa kula lutho vele kume njani ngathi siyakuthenga nge?
Hayi ngathi hayi. Awuthengeki zibuyasesezanyana abantu sebehlukele, hayi ngeke siqhamile abantu sebephelile.
Ye madoda kunzima. So ke akubingeleli isihloko labangani ngesikhathi se-Boxing Day namhlanje.
Sorry?
Akubingeleli isihloko labangani?
Okay, hayi ngithanda ukubingelela-ke ugogo wami usefolosi. Hayi, nabana abam abasebazwe khona ngapho ngoyoke.
Yes, siyabakhulu-ke mfowethu ungathelela kusasa ye lo ngubaba uMalvin Ncube khona ngale ke kwele Bad Bridge. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So I think we've got the music of Noma Tamsanqa Mkhwananzi, whose trade name is Nkwali. So let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Banga banga banga. Zandi moye,
That is Norma Thompson Mkwananzi treating as Mkwali. So she sings in Swahili.
Look at the tambo,
yeah, I know. Oh. No, that one is another one.
The phone, okay.
So you go. Yeah. Let's try, eh? No, Leo, I see Ulala at your point.
Okay.
So, you know, she's singing about Rafik,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating friends is very important.
Okay.
Like I'm treating you.
Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got to go to Jumun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present you get.
That's right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer squared.
Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we've got some people.
Yes. Mkoma Courtney Mpemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushayikwa kwemushonga munyika asi dzava kuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kuJoni vari kutaurira pama projects atati ndapa projects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaura pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaitingonzwa kuna mukoma Donald Mamboma anzwa kumana ndifonereiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg zororo harichanakidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kumagrosa kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmos vari kulepalale kuLimpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikuedza kuti kubatei mose pamwe chete namukoma Kotini Mpemi Koti hanzi ndibatei tirikuedza kubatai rikaiti mwezva kuti nimwe muteereri alo
halo.
Hey, ndiani avo?
Ndi Talendi Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadivo.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusi ranezuro nerenhasi reboxing rimazvibatanidza sei?
Ah, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tiwanikwa zvakamira zvakaita.
Hanzi
zvokwanisa kuzvana zvakadaro zvinhu zvazvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira.
Zvinhu
zvaiva zviri pasi mitengo yakakwira zvinhu zvaiva zvichitoshayikwa zvachose zvinhu muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo, vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tichingoti tikanzwawo kwamuri motoziva kuti kwandiri kuno zvakati nezvakati zvakwira mitengo.
Kuna ukuma transport yakakwira. Chingwa mtengo wacho wanga wakakwira kuno wanga $2 a loaf, $2.50 a loaf.
Saka zvinova zvinhu zvakaoma kuti ukatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura. Zvinhu zvese zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda. Kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo mumigwagwa. Saka zvava zvakatiomerawo papa.
Saka saka mhuri mhuri mai nyaradza sei mhuri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni. Zvokungopinda mudanga zvokungopinda mudanga renyu rembudzi chikwere cheche huku mongo zvakutofamba hanzinova zvangobatana zvega zvii zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo pa hukuwo hatina ku apa huku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya asi tichingotiwo zvinowedzerekawo nezvakawedzereka asi zvakatikona.
Aiwa ndizvozvo kahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro. Aiwa tinotenda zvikuru. Mati muri kupi zviya?
Ndiri kuzvishavane kuzimbabwe zvishavane.
Zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu.
Ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri muzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu ndotiwo muve nezororo rakanaka.
Yes, vada kunzwa zita futi kuti ndiani?
Shakeman Talent Nyoni.
Mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane. Tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano. Tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika New Year musi wechipiri uyu tete amugoredzwa. Zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika muNew Year?
Totarisirawo kuti dange zvinhu zvemunyika medu zvanga zvakadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema zvakanyanya kuti dene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani.
Aiwa tinotenda zvikuru. Hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka haiwo kupindurwa. Hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka. Takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka. Vamunangagwa vakatodaro vachivimbisa vana vezimbabwe. Saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese. Tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa.
Zvakanaka maita basa.
Thank you so much. Gives that's our caller from Zvishavane, Mkoma Nyoni. Yes, he's saying, well, things are tough, transport, bread, and some of the things they require as a family day to day, except for the road runner. You say the road runner. Yes, I think I'm bored. Can you see? So I would be better. I want to go pick up the anger and watch when I'm changing.
Yeah,
but otherwise he's praying that. They hope things will be better for 2019.
Yeah. Sizizwe ke kumama ke uNomsane Kevana singathi ke nxa sikhangele eze Christmas lidlale njani khona lapho le Boxing Day lamhlanje.
Hayi yakodola ngapha. Yakodola we just indoors yesterday mina bensebenza namhlanje hayi. Ngithethe isikhathi le moli yami sihlalele labantwana endlasi.
Yeah, so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade libanika.
Abethu, to be honest, akula abaphile ngaphandle komntwana oyi-1. Umntwana wakhona umncane, una-11 years. Uhlala logogo, yena ugogo ukhulile akasakwanisi lokulima. So nguye sisakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-Augusti laphana kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani. So umntwana lo sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe i-grocer every 2 months logogo wakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu. That's what I can say at the moment. So sabe simthengele i-grocer every 2 months. So this month ukhona omunye umuntu okwanisileyo ukuthi amthengele i-grocer samthengele 20 kg yempopho lechukela. Just ama basics, not ukuthi sabe semphi into eziningi, just ama basics onkwani ukuthi bakwanise ukuphila. Yikho esikwanisa ukwenza ngalabo ngoba into enkulu isikhangeleleyo manje. Ifees yabo njengoba umnyaka wokuqala sosifuna ifees yabo nje yodwa i-over 4,000 singakabala ama informu lazo ezinezinye izinto of which imali yakho nemali esingandayo. So wakhathesi okubalulekileyo ifees yabo kuphela, nothing else.
Siyawuza kakhulu ke ubambe khona mpunga ekatshana. So Nomsa is talking about the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help. You know, they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. Mm-hmm. She can't even, you know, do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar. They bought some other items like milimil, you know, just to comfort them during the Xmas season.
So it's like exactly how Chris
Boxing Day came about.
Yes.
So you still remember that
in the 17th century, I think.
That's right. Yes. 1833
yes.
is the time when Charles Dickens mm-hmm. actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. Eh?
Yeah.
And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers. Leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say, thank you for working for us on Christmas. And as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's right.
Okay. A box day present.
That's right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for
to settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township. You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
Yeah, you go and fight when they meet in
the and when they meet in the township. Oh, that will be a very good Boxing Day for us kids. We'll find something to talk about when our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo. There's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's hear Thomas Mafumo.
Yes.
Siyobona ihlobo.
And I love this thing, man.
Kuombera.
Yeah. Because it just got a rhythm.
But there are two types of kuombera. Ukuombera, umkwenyana.
Yeah.
Then, that's for music.
Uh-huh.
It's different from ukuombera atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, the music if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging.
You know? Yeah, you'll be begging.
Yeah, you know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Thomas Mafumo amuchinzwa. Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino. Vakatenderera vakaridza kugweru. Hakuna kuzokwanisa kuridzwa pekutanga. Asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri. Vakabva kugweru vakaenda kuulawayo. Vakaenda kuBeitbridge. Tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzonzwa vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mapfumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana siyana tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchione kana negore ra 2018 kupinda muna 2019 tina vajuru vajuru toda kurelease zvenyu mutandara nemhuri yenyu but dongoti tinzwe we getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have enough metrics where I was. But I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always South African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, which stamps are fake or original, and they always check which you never overstayed, the things like that. They are very, very strict with their officials. You know, they seem to check. There's a lot, I mean, at the South African side. If you find a question in front of you at the South African side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the South African side. So that one, I mean, I haven't received any report since I was out of metrics. I can assure you that only South African side, I mean, has been delayed. On that one, I can support the Zimbabwean side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Chipedza zvenyungu yanywe Boxing Day nemhuri yenyu. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgomba Jonga. Thank you, Mgomba.
Gibbs Dube.
Baba Churu. Siyabo akulu Churu. Yangu Gibbs, eh?
Siyabo. That's why I couldn't remember.
No, thank you so much, Churu.
Thank you so much. Gibbs,
I guess maybe the reason why you forgot, you saw a lion.
Oh yeah. Actually it's the night lion, it's yeah. Night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah. Because of lions.
I know. Tinamkoma Emmanuel Gumunyu. Magadi mkoma Gumunyu.
Magadi mkoma.
Takasimba tanzwa watu muri ku Zimbabwe. Muri nzimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzvishavani.
Gumunyo kuzvishavani. Hanazvo zvishavani yakanaka. Nhasi tambobata mukoma nyoni. Ivanga vari kuzvishavani vatifonera.
Oraiti. Kuzvishavani kwakuri nani. Asi ndatozosvika hangu kumazuva rovira apa. Ndanga ndiri kusaidhi remusurugu kumazivhilleji. Ndichimboonawo zvakazviitika ikoko.
Ehe. Maonawo sei mari pedza sei zuva reBoxing Day.
Zvaro Boxing Day haranga riri nani zvaro kungoti kuti munzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafana vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondrolawo pakumwa nepakudhakwa vasaka kupedzera vakuvakuwadzana asi inini zvangu kwandiri ranga rakaninakira.
Saka pane vatombofunga kuti Boxing Day nderekuchinjana maoko kwete mapresents.
Chaiko kutochinjana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma.
Aiwa ndizvozvo ndokukura kwacho hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora unenge wakambobva mukutsva.
Ichokwadi chaicho sira rakanaka haro ndichisvikawo musabhani ndangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nekuda kwesiyeri ndangoona mazvizvi vanga akangozara mutauni.
Ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekisimusi irori kudarika gore rapera. Ndofunga vanga vachipa kombarizoni yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana about 33%. Imi mambo sanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesuka maitawo?
kubira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana izvini mota yandingati yakabuda murodhi mama kachena murodhi matafamba nhasi
aiwa dai zvakaramba zvakadaro nokuti hatidi kuti zororo roga roga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvingakurudzirwa kwazvo nevanhu vezimbabwe wese tokuona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mamasangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musina hama dzapinda mutsaona tinotenda mwari naizvozvo mukoma Emmanuel Gumunyi
ichokwadi mukoma Jonga handina tsaona yandaona asi musingaziwo parodhi yemasvingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumusha
aiwa ndizvozvo mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu
ya ndoda kumenya kukwazisa imimi matichinzwa muchirongwa tinotenda zvikuru mwari vakukomborerei ndigokwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo kusamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera
zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura vatinoziva
raiti regai nditi ndina baba vangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5b vakwazisa ivavo vese nemhuri yose ndigokwazisa zvakare ana tete vangu vari mukwekwe vanonzi vamamoyo ndinofara zvikuru ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinoshanda navo vakanondiziva
aiwa tinotenda zvikuru
nemiwo vadhuye vari pasaidi vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru
siyabonga bako tatenda
akutoshaina hanzi uri kunzwa here ndine muteereri handiti anondifarira
gibsaiwazvinotipa
manyau izvozvo thank you so much mukoma maita basa mukoma Emmanuel Gumunyu
tinotenda zvikuru
same to you move nezwa rakanaka tinotenda gives that's our second caller from Zvishawane we first heard mukoma Nyoni from Zvishawane and also mukoma Emmanuel Gumunyu he called us from Zvishawane he's saying well it was a quieter
first day, yesterday,
compared to other years but he said that here and there the youngsters were exchanging blows and
Boxing Day.
Tine muteereri vanonzi mukoma chamunorwa joto mukoma chamunorwa joto vanobva kuzumba hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubatai zvakanaka patrojan mine iri kubhindura asi tiri patrojan mine ndinonzi chamunorwa joto ndichiti muri kugona basa rambai makadaro muchititandadza aiwa tinotenda zvikuru mukoma chamunorwa joto tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neboxing day anhasi zvakanaka tichitarisirwa kuti muchange muine gore zvarakanaka thank you so much Gibbs
yes lo navigator siziva kuvoa ndevele kuti saubona dube linjani khonapho laba 4 bayakubingelela jonga lawe lapha so ke kuzobuya ke uMishek Mesh uthi can you phone me now he gave us his number South Africa abese sithi kunjani baba Dube hanya phela mfowethu kuzobuya ke uMike Mutuswa uthi can you phone me now guys I'm in Botswana we'll try to do that as soon as possible then kuzobuya ke uThulani Lunga uthi kunjani Dube hanya phela mfowethu Wellington Vundla uthi siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo umculo lowo umnandi kakhulu so that thanking is thanking us for the music and everything else so then we've got a mind in layer who says please guys don't encourage these people to fight we are not encouraging them to fight but somebody said they were fighting,
So, and we are also we are also reminding them that Boxing Day has nothing to do with boxing
absolutely nothing so now you're about seven there are two there are two bands that came from that area do you know them
Mercedes Benz
music
you mean musical bands
that's right
I thought Mercedes Benz
no
okay two yeah bands. yeah Deverangwena
yes
and the other one we know vanozvizira vega
Jonas Tole you see remember Jonas Tole
Jonas Tole
anonzi anyway
Who was Jonah Moyo?
Jonah Moyo.
That's the Deverangwena.
Tole was the young brother.
No. Jonas Tole wairidza na Thomas Mapfumo.
Yeah, Jonah
Moyo is the Verangwena guy.
Jonah Moyo was the lead singer of Verangwena. With the Beatles, yeah?
Yes.
The Beatles guys.
Yeah.
But there was one other
Innocent
person.
Bitu and Jablanovic.
And they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys.
In high heel platform, shoes.
Did you wear those?
Yeah. Oh, yeah.
And bell bottoms?
Well, that was. Smart.
Yeah.
Yes.
Smart Yako. I can see you're still.
Smart. Oh, yeah. I'm still trying. Yeah. Though my kids say some of my smart is outdated, but.
Oh, yeah.
But we are talking of my 70s.
But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, Zvishawani yanga iri very popular nenyaya dzemumanzi. Verangwena yakaita dzimbo dzakatandadza vanhu zvakanyanya munguva ine makrisimusi negore dzva vanhu vaitandadzwa nemusic.
So I think we've got a caller, Junga.
Ngatinzwei ndiana ari parunare. Hello? Hello?
Yes, sir.
Mukoma Mishek makadini?
Yeah, utukurumisi ndevere.
Yes.
Baba, Mishek, kunja?
Yapi,
yeah, ungapi, Mishek? Ungapi, mfoy?
Yapi.
Uwepi?
South Africa, nisem? South Africa.
Ye, ujala njani, ikisumusi, ilayake Boxing Day.
Ay, minambone nje, kungalande ufana, ube ufana nje, kwa... Ngalanda abana, kwa sede msebenzi na ikisi na manje, nje, msebenzi.
Yeah, my daughter. Pick it up for you, Pick it up for you.
Well, Gazira Mari.
So, what do you have in Limali for the Christmas?
Limali. I said, I'm going to call. I'm going to call.
I'm going to go to January. Yeah, we can just go to Lavanga.
Now, when you try, you know, Mr. Jabula Mabe, they are saying, and you see, in the other room, Zingos is in the Gandhi village.
Oh, yeah. Yes, spoken to a cool rooms are not in Oxasa Baba. Yes, so rooms are Lapoke with Kuluma. He's talking about, you know, what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and, you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regaiti muzoti wa terere wa mwatina wa nyora pana watina mkoma Boas Jaya Guru. Anzi watching from Khaboroni kuBotswana huko. Tina mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then mkoma Boas Jaya Guru wadzoka shakara shukanzi ini angu Xmas. Aindi kosheri only New Year cheta. Anzi aiwa kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And extra poly. Anzi pambirine basa. And then Ngara Mukwacha A, watching live from Zimutoro area kumashingo. Tinotenda shukuru warukutuona au. Then koi extra poly adzoka jakari. Achipindura shukanzi Chennai mpakuri irwa. Ndwe nda after crossover. Nunga utara kuenda kumusha. Kutane nda after crossover. Apinda mnyue. Then Moses Beta watching live from Jamestown. That's Johannesburg. Ndwa mwe watereri waripo ye. Jino Gibbs. Tinsu kukutishoka mirase.
Yes. Kuelege kumama ke unomsane. Kifana ngama chani simile mama spesa su kulula akulume simile nguti umnyakobu yayo lo ubona zani ke lizabenze la na bantu wale simapu mama chani simile
paf to be honest uko kwa la vele uko kwa legle tine kutabani kwa la rabahe kwa shale yose skolen
bayefika lapha esifisi okay lapha abafisi kuyafika khona ngezifundo umntwana ethu omdala manje uform 4 omncane ugrade omncane iyangesi ugrade 3 so okokuqala vele before sifake ezinye izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala ischool fees abo zonke sibhadele ama-informs abo onke athengiwe then ama-basic stationary then after that kulapho ezokhuluma kunye kwamanje nangakhuluma ukuthi funa ukwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala
so kodwa-ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni nxa sikhuluma khonokho-ke ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benzeni
engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthe umuntu ongumakhelwane wakho elambile and umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni abantwana ba-next door bengayihamba esikolweni angisho ukuthi supportani Mophane Foundation which is okay ngiyafisa ukuthi uyi-support kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo ma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo asincedeni ukufa komntwana lwana labantu abobana abangafundiyo nabengafundi isizwe semathebeleland or esezimbabwe sonke nje singafundiyo so mina ngithi kini bantu bakithi asibuyeleni lapho esivela khona asingalahlini ubuyithu bethu ukuba ngabantu bezimbabwe ukuba ngum-african can say that ikhonkhani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki akusizi ukuhamba ngani ukuba la yonke into umunye omunye umuntu elambile laphana esitradini mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka especially ebantwaneni ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina sesala kula bantwana bangakwazi ukubhala amabizo akho abantwana badropa out beku-grade 4, grade 5 ngoba ungala mali ye-school fees kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now abantwana okay babe singabantu abadala labo babengasakwazi abantu abaningi babengasakwazi ukubala incwadi asincedisaneni asazisaneni esingathiya khona
hayi siyabonga kakhulu-ke ungathenela kusasa mam kholise-ke khonokho sokusele ukuze kuyefika umhla ka-1 sikufisela-ke umnyaka omutsha ole nqubekela phambili
nami ngiyabonga nani ngokunjalo
yes sibongele kakhulu so she was saying that people must remember that you know after this festive season there is always some help you need to give to other people so she's encouraging people to actually help those that are less privileged yes so maybe we conclude now
yeah regarding kutarisa ndachitarisa nezve boxing day hanzi zvakatanga kare makore 800 adarika ku United Kingdom vemakereke vaitikana kungaone change dzako uchiisa mubox kuchurch uchiisa mubox rekubatsira vanenge vachishaya saka mabox iyo aizovhurwa musi wa26 vochizopa vanhu saka ndozvi zvimwe chete izvozvo asi studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega tetichingopa zvipo tichipiwawo zvipo nevateereri nekuti chirongwa chedu ndechevateereri ndo vanofambisa chirongwa ichi ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here nokuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa anonzi malikes saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa asi ndofungawo nevaviri vatatu vanodai vange vanyora tingonzwa kuti vari kuti chii
Let me just check one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah, I don't think
so I think the network is really bad. But silomunye umuntu lapha kade ngimbonile kade kukhulumile jonga ukuthi kambe kwenzakalani kwele Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi khonokana kade kubike kuqala. Uthi sizwile sithi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi but we are now out of time Junga and I think we have to thank our guests this evening Mr. Dennis Juru who is a Zimbabwean living in South Africa right now he's visiting a game park in Zimbabwe and then we
in South Africa
right?
Kruger National Park
yes then we've got Nomsane Kavana who is in London we really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7, Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisakanganwa wa tereri wakwanisangwa achipinda mchurongwa, neva kundikana kupinda mchurongwa, totirambaya mchitigira, tichitari sila utumichange mine suzakare mgoreza, toti Happy New Year, ndini jonga kandemiri ku Studio 7, mwara zvakanaka.